kwa kwa emu kutari arare na sianga isinga pambi kine kudakura nezu motikari au wanga wakarasa miskwene mfaro beru shinji wanga wachimba nziyo umu muindu wachidiki japreza ya kuti mjaraba chawia uye wa mwondo wanga wachiriza pamwene kimba nziyo zekuru mbizare mauto kunyange hazo mikogo emu zoroba enge eka zara shino shuhuru nezuhuru shaunga na kuzimbabwe grounds kumushawe high field kwa nga kuine msangano wakarongwa nila imbo waga uvoru sununguko veru zhinji vasobva kumushawe high field vamwe vachifamba netsoka kusvika vasvika pamuzinda unoshandira mutungamiriri wenyika westate house varatidzira vavanga vari vemazera ese sekuru Clemens Chako avo vabva kwachirumhanzu vati kunyange hazvo vachifamba nemudonzvo vati zvara nhasiranga rakavakoshera kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa kuratidza mufaro wavo nezvakaitwa nemauto
tasundwa nemafambisirwo angoitwa nyika yedu yezvino zvatatofunga kuti isu savarwi vehondo ko zvatakavhuya ndizvo here izvi nokuti zvokwazvo kwakuenda nyika yedu yezvino tatoshaya kuti ndokupi plus munyika mamusai muchitina ruremekedzo gwana baba nanamai avo vakavhura nyika ino kuti tive zvatiinhasi saka izvozvo ndo zvatisimudza nesu vakuru takahwa hondo kuti tisvike kuno tizoratidza kuti aiwa kana zvasvika pakadai aiwa hazvichaiti zvakatokwana zvakaita toda upfondo hutsva
mumwe wevanga vari kuratidzira kekutanga muupenyu hwavo vatafadzwa mugabe vati kumiswa kwenyonganyonga nemauto nechipiri ndozvavasunda kuti vabude vabatane nevamwe
nhasi ndabudawo kuti ndisanganewo nemhuri yezimbabwe tichitaridza kutsigira vatiri kuita vemauto ezimbabwe nechitiko chakaitika musi wechitatu vachitiwo vari kuita inonzi zimbabwe democracy project national democracy project I think chinhu changa chaoverdue chaos yanga iri munyika yanga yawandisa vamwe vari kuchema chema zvakuti mauto hafanwa kutonga nyika basi inyaya yechengeto dzenyika national security kuti kana zvinhu zvichingoramba zvichingoti zioreta tisina zvokutingaite nazvo asi saka nhasi tiri kungopemberawo nevamwe vanhu vemuzimbabwe kuti I think chinangwa chaitsvaku chawanisa kuti timbowanana kanguva kerunyararo muchana tichimbofunga kuti tichaita sei tigadzira zvakakanganiswa kumashure nekufunga kuti toita sei kuenda kumberi
amai Catherine Makunere avo vanoti vafamba kubva kukuwadzana kuenda kuhigh field pamwe nekuzoenda kustate house vati rudo rwokusunungura nekugadzira ramangwana ravo ndozvaita kuti vazvipire kuti kunyange zvazvo vanga vasina mari yekufambisa vabatane nevamwe amai Makunere vati vamugabe vanofanirwa kuenda nechimbi chimbi
zoina demonstration ine mhaka yekuti zvinhu zvakaoma taomerwa mumabasa hamuna mari tiri kungoshanda hatisi kutambira ezvinezvi vana tatadza kuendesa vana kuchikoro saka ndosaka tajoina kuti tisunungure nyika yedu takasungwa hatisi kukwanisaka izimbotaura tinoka kutaura zvatinoda ndosaka tiri pano nhasi
mumwe mukuru wemauto major general Sibusiso Moyo vazotinda veruzhinji varatidzira vachirumbidza zvakaitwa nemauto
chokutanga ndauya pano ini ndakamirira mukuru wemauto anonzi general Twenga message yandauya nayo yekuti aiwa vakaronga mukatarisa zvakanangana nokutitsigira isisu tinozvikudza uyezve tinozvitenda chechipiri ndambotaura zvechekuti maratidza kuti semhuri yezimbabwe mune discipline inenge yatinayo isisu kwatiri kuno saka zvangofanana nemhuri yacho kurongeka odaline
kuzimbabwe grounds mamwe makurukota ehurumende akadarisa amai vapamuchinguri navapatric chinamasa vashoropodza vamugabe vakati nguva yakwana yekuti vachienda ndakamirira studio 7 muharare ndini patricia mudadigwa